danuri rakati omei kune vamwe vazhinji ati kumavhenda akafanana nevanotengesawo masikati ese vachizobudawo muguta kwakachena avari handifungiriri wabata zvakanyanya asi avo vanozotengesa zvinhu vati vousiku ndovanga vachidzi vanokonzeresa mbavha nechinji avohongu tingati vanganokupomedzwavo kuti vabude nokuti bhizinesi nderemasikati usiku hausisi webhizinesi vakomana vakuita basa kuti vachenesewo guta vadzivirire kumbavha nekune vanoita zvisina kunaka vanotengesa basa usiku vamafume vakaclarifya ipapo kunzi aiwa kuri hakuna vending business inoitika usiku asi vemasikati vanogona kushanda asi manheru morongedza zvinhu zvenyu moenda nekuti vamwe vanga vakutengesa kusvika pakati peusiku vari mumaguta
toenda kuna vatongogara munoonawo sei danho ratorwa nehurumende iri
danho rakanaka chaizvo nekuti zvinhu zvanga zvaita manyamavire nehongo ongoti tukapita mutauni ongoti totadza kuti ofamba sei kadai sowatika madomasi evanhu nyama inenge ichingotengeswa ari mubhaketi pane bhunzi saka unotoona kuti nyaya yeutano hwevanhu hwanga hwave patambo nenyaya yemavhenda anga akutengesa asiri panzvimbo zvakatanga vanga vasingateedzere mutemo ukatata zvakare nyaya yekuti kune vanobhadhara maresidensi kukanzuru zvoita kuti pave neunfair competition nekuti uyo angosima kuna matukitazi yake mafuta oenda pamberi peok otanga kutengesa aripo ipapo oiti ukuita $2 ok anenge achita $3 vanhomhanira kwaari but ok anenge achibhadhara mataxis ok anenge achibhadhara vashandi magetsi zvakadaro saka tinoti danho ratorwa nehurumende idanho rakanaka idanho rekuti vanhu ngavanotengesere munzvimbo dzakatarwa muzimbabwe muve neorder
vakamira zvataurwa navatongogara munoti
iro danho rokuti vavhenda vese vanotengesa zvakadai zvakadai harina kumira zvakanaka pakuti kanzuri iyo pachezvayo yaifanira kunge ine nzvimbo dzainopa vanhu vokuti vatengesere munzvimbo imomo vanhu vavangazoita barira mhanya muguta kana vaine nzvimbo yokutengesera kuvafambira vemakanzuro vese kuvati tipewo nzvimbo tipewo nzvimbo nzvimbo dziya dziri kupa maland barons hadzisi kupiwa vanhu vanozvitsvakira mari kutengesa haisi mhosva kutengesa kutsvaga kurarama pane kupira munhu kanzuri ndiyo inonge yakanganisa pakutanga ngaitsvange yapa vanhu nzvimbo dzokutengesera zvakaita kubulawayo bulawayo vakavhara mamarodzi vakapa vanhu havasi kunetsana nevanhu vakaita seivavo vanobhadharisa ipapo zvino muno muHarare mune umbandanyire kusevanokunonga
vatongogara hanzi hurumende nemakanzuru ngavaite urongwa hwekuti vanhu vapiwe nzvimbo dzekutengesera
haa zvagara nzvimbo dziripo dzekutengesera asi kutoti mavhenda anenge achiti hakuna vanhu saka mavhenda anenge achitotera imo mukati mecbd imomo ndomo vanenge vada kutengesa madomasi vari ndomo vanenge vada kutengesa ingave mushonga nenzoka yemusana vanenge vachida kutoya imo cbd imomo kune nzvimbo dzakatarwa ukatotarisa kunzvimbo dzakatarwa nehurumende kune vekusumburina vanhu vanenge vachingoda kungouya imo cbd imomo saka zvenzvimbo haimwewo nyaya izvi
vakwamira hanzi muri kuti mukati meguta ndo mune mari muri kuramba nzvimbo dzakatarwa nemakanzuru
ndine mubvunzo mote randa kubvunza comrade tokogara wekuti kamati nzvimbo dzekutengesera dziripo mungandipa one here ini semutungamiri wemavhenda mungandipa nzvimbo one here iri kunzi itengeserai apa muHarare
vatongogara
mare musika itori nzvimbo yemavhenda iyoyo nzvimbo yange yakavhurwa kucocacola inzvimbo yange yakavhurwa nehurumende azvisa kuti mavhenda anofanira kuvhura maassociations avo vachitaurana nzvimbo dziri shomo ngavaitaure zvestructure voenda kunoa kuti tido nzvimbo pakati pakati vanoona vachibatsira
vakwamira matanho apa maakutorawo imi semasangano anomirira vanotengesera migwagwa nedanho ratorwa nehurumende iri
haa danho iri rakaoma kuvanhu nokuda kuti vakutsvaka kuti vanhu vazhinji vachienda kunoba mumigwagwa nokuda kuti vanhu vari kurarama vanotengesa vachienda kunofidha mburi dzavo uyezve zvavari kutaura kuti nzvimbo dziri kwakati kwakati izvezvo hakuna nzvimbo kuti kumbare nzvimbo dzacho dzakatotorwa kudhara zvisa dzavepo kokakola vanhu vakanga vari kokakola vakabviswa kukanzi kwakuvakwa neold machwal kanti nzvimbo yakatengeserwa old machwal izvezvi hakuna kutengesa vanhu vakatobuda vari kurodhi chaikoa kurodhi kurodhi saka ndozvandati hakuna nzvimbo ndo mavhenda kana apuswa abuda ikoko voenda kupi zvizvizvaa zvezimbabwe zvoda kurarama zvisingadi kurarama neukopokopo nokubira vanhu
vatongogara vanhu vari kuti hurumende nekanzuro havasi kuitawo bandiko ravanofanira kunge vachiita rekuchenesa nzvimbo dziri kutengeserwa idzi munotiwo
nyaya yekuti kanzuro haisi kukirina nzvimbo jesi tingabvumirana nazvo but ivo vanhu vanoshandira panzvimbo iyoyo ndivo vane responsibility yekutsanga nekuchenesa pavanoshandira saka vanhu ngavasungu vanenge vachisasamarara iyaya